Kwa achita ora kachitiko cha kukumikidza mabazi makumi manomwe nematanhatu pasiti womubulawayo nhasi mangwanani vamunangagwa vati vange vane mufaro mukuru kuve pachiitiko ichi vachiti mabhazi haachabatsira kurerutsira veruzhinji panyaya dzokufamba.
This fleet is expected to go a long way towards revamping our public transport delivery system.
Soko mabhazi aya kunotarisirwa kubatsira zvikuru mukumutsiridza basa rokufambiswa kweveruzhinji uye kubatsirawo kuderedza mari dzakakwira dzokufambisa dzidzo dzanga dzave kubhadharwa neveruzhinji kumaruwa nemumadhorobha.
Pamabhazi akumikidzwa nhasi akawanda acho achaendeswa kumaruwa ekumatunhu ematevereland north nematevereland south asi vamunangagwa vati pane mamwe mabhazi ari munzira achashanda muguta rebulawayo. Vati hurumende yakazvipira kudonzvo rayo rekuti mugore ra2030 Zimbabwe ive yave inoverengwa panyika dzakabudirira vakati zvakakosha kuti nyika ive nezvekufambisa zveveruzhinji zvakakwana. Vati hurumende yavo yakaona zvakakosha kumutsurudza kambani yeZimbabwe United Passenger Company ZUPCO. Vati hurumende iri kutenga mabhazi anopfuura chiuru chimwe nemazana matatu achapiwa kukambani iyi.
That our commuting public has often fallen victim.
Mushure mekuona kuti panguva dzakawanda veruzhinji vanga vave kuomeserwa nevamwe vari mubhizimisi rekutakura vanhu vachivabhadharisa mari dziri pamusorosoro, takaona zvakakosha kumutsurudza kambani yehurumende yeZUPCO. Mabhazi achauya achibva kunyika dzeChina, Belarus neSouth Africa.
Vamunangagwa vati makanzuro nehurumende zvinofanirwa kushanda pamwe chete kuitira kuti veruzhinji vagokwanisa kuitirwa zvizere mabasa vanotarisira kuitirwa. Vakashorawo zvikuru nyaya yehori. Mutungamiri wenyika vatiwo hurumende yavo yakazvipira kuendesa masimba kumatunhu. Vakapanobata chigaro chemukuru weZUPCO vaevharisito Madangwa vati ZUPCO yave nemabhazi anosvika mazana mashanu. Vakapanobata chigaro chameya weBulawayo vamaLand Mover avo vange varipowo pachiitiko ichi vaudza Studio 7 kuti ibasa remakanzuro emaguta kuti veruzhinji vawane zvifambiso. Vati vanotambira kuvepo kwemabhazi asi vati zvakakosha kuti mabasa achamuka muurongwa uhu apiwe vagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana kuchaendeswa mabhazi aya kwete vekunze.
Nyaya yeZUPCO should be managed by local authority. Ndo tine nyaya yemametro transport kukaenda South Africa. Saka muchiziva kuti hurumende yenyika ino inenge ichida kungoita zvese nezvinoitwa nekanzuro but isusu toti aya mabhazi auya ndo unotakura. Saka tauya kuzomatambira mbira mabhazi wasi nekuti mabhazi atengwa nemari inorwisa nevana vemuZimbabwe. Saka ndio kwatinotora mabhazi kuti vanhu ngavachikwira mabhazi.
Mumwe mugari vaFriday Thomas Piri vatova vanotambira chirongwa chemabhazi ichi asi vakati zvakakoshawo kuti hurumende ione kuti migwagwa yemunyika yagadzirwa vachiti kana izvi zvikasaitwa mabhazi aya achapera kufa nekukasika. Vatiwo zvakakosha kuti hurumende isangotarisa kunyaya yezvifambiso chete asi kuti ionewo kuti mitengo yezvinhu zvinoshandiswa neveruzhinji zuva nezuva yadzikiswa.
Zvavanyore kune vanhu kuti vachienda kumabasa nokuenda kumamisha ndozvo vanhu vazhinji vangakuroenda kumusha nenyaya yemudzoweta rikuti. Saka zvazvodaizvi hazvipa zvanaka changosara kuti mechiitikudya kuti mapraizi atinobasa ozizvetrasokeiri nyore kudya kwakaita nyore futi hazvoita nani
semamwe makambani ehurumende kambani yeZUPCO yakambogwadama nekuda kwekusaita basa nemazvo kwevaitungamira kambani iyi pamwe chete nehuori. Mukutanga kwegore rino ZUPCO yanga yasarirwa nemabhazi mazana matatu nemakumi masere mazana maviri nemakumi maviri nerimwe ari mabhazi emakambani akazvimirira akaendesa mabhazi kuZUPCO pasi pechibvumirano. Guta reHarare range rine mabhazi 144, Bulawayo ine 46, Mutare ine mabhazi 34, Masvingo gumi nematatu, Gweru ine masere, ukowo Chinoyi ine mabhazi maviri chete eZUPCO. Muna Chikumi mabhazi matsva 41 akapiwa kuZUPCO achibva kuChina neSouth Africa. Hurumende yakanyoreranawo chibvumirano chemabhazi matsva 500 neBelarus zvichitevera kushanya kwavamunangagwa kunyika iyi muna mbira. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kana hurumende yavamunangagwa ikasasunga dzisimbe pakugadzirisa nyaya yehuori kumutsurudza kambani nedzimwe dzehurumende kuchashaya basa. Zuko yakaumbwa muna 1980 pakawana nyika kuzvitonga asi kambani yaizikana nekuti Rhodesia Bus Company nyika ichiri pasi peutongi hwevachena. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishara.